Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikumi 24 2020. Makateerera kustudio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 525. Kunetsana kuramba kuchienderera mberi mubato guru rinopikisa reMDC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoviga vaStanley Nyela vachivarumbidza segamba raive nezvido zvakarwirwa hondo yerusununguko. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 525 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu gumi nevatatu vaine chirwere ichi. Vanhu gumi vakadzoka kubva kuSouth Africa vaine chirwere ichi uye vanhu vatatu vakabatwawo nechirwere ichi vari munyika. Vanhu vanosvika mazana mana nemakumi matatu nevashanu vakavhenekwa nezuro kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete. Vapona kubva kuchirwere ichi vasvika pamakumi matanhatu nevana uye vashaya vachiri vatanhatu. Munyika yose vanhu vanosvika zviuru makumi matanhatu nezvitatu nemazana manomwe nemakumi masere nevaviri kana kuti 63,782 vakavhenekwa kuti vaonekwe kuti vane chirwere ichi here. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nezvishanu kana kuti vadarika 9,395,000 uye vafa vadarika mazana mana nemakumi masere zviuru kana kuti 480,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana ane makumi maviri nezvishanu kana kuti 2,445,000. Vafa muAmerica chete vadarika zviuru zana nemakumi maviri nezvitatu kana kuti 123,000. Mukuru mubazi rezveutano anoona nezvemamiriro enzvimbo dziri kuchengeterwa vanhu vari kubva kunze kwenyika kana kuti maquarantine centers vaVictor Nyamandi vanoti kushaya ruzivo rwakakwana ndiko kupa kuti vanhu vakawanda vatapurira nechirwere checovid-19 munzvimbo idzi. Vanoti vari kushushikana zvikuru nekutiza kuri kuita vanhu munzvimbo idzi mushure mekunge mapurisa azivisa kuti vanhu zana nemakumi masere nevana vainge vatiza. Pavanhu mazana mashanu nemakumi maviri nevashanu vabatwa nechirwere ichi munyika, mazana mana nemakumi mana nevasere vakabva kunze kwenyika, makumi manomwe nevanomwe vachitapurirwa chirwere ichi munyika. Dare repamusoro rakatombopa mutongo wekuti hurumende igadzirise zvinhu kunzvimbo dzinochengeterwa vanhu idzi mushure mekunge sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rakwidza nyaya kumatare richiti hakuna utsanana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanyamandi.
Tikanyatso kutarisa maquarantine centers inzvimbo dzakaisirwa kuti dzikwanise kuchengetedza vanhu vanobva kunzvimbo dzinenge dzine chirwere chekorona kana kuti vanhu vanofungidzirwa kuti vangangova nechirwere chekorona. Saka pavanenge vari maquarantine centers kana kuti nzvimbo dzokuchengetera idzi, vanotarisirwa ivo kuti kwenguva yavanenge varimo ndonguva yavacharwara. Kana yapfuura zvinenge zvakureva kuti havana chirwere. Muchaona kuti vanhu vanenge vari ku testiwa kuona kuti havana here utachiwana. Saka kana vanenge vabuda utachiwana vanokwata vana utachiwana vanenge vataridza kuteta taridza senyika kuti haiwa ndoo chaizvo zvatiri mugwara rakanaka. Hazvibatsiri kuti vanhu vazobuda vazotesta positive vakumisha yavo nokuti vanogona kutapurira vamwe. Saka zviri kuita ndizvo chaizvo zvinotarisirwa. Ndodonzo rema quarantine centers.
Ko vari kuti imo ma quarantine centers umo ndoo musisina kumira zvakanaka ma kutotapurirwa vakawanda chirwere ichi.
Pane vamwe vanofungidzira kuti pamwe vana vari kubatira ikumomo muma quarantine centers. Ndofunga nyaya yedzidziso kuvanhu vanodzoka ndonyaya yatogara tichingopa nguva nenguva kuti vanhu ngavaite social distance vachiita sezvinodiwa namazvikokota ezveutano kuti vasatapurirana. Asi regai ndirambe ndichingosimbisa nyaya yekuti maquarantine centers kwati nzvimbo dzokuchengetedzwa vanhu vari kudzoka kumusha ndizvo zvinotenderwa nebazi rezveutano pasi pose. Kana vanhu vakawanika ikoko vane utachiwana choro kurapa kwavo hakuzotimetsi nokuti tinenge takungoitira maonera pamwe chuma chomuzukuru.
Vamwe vari kutioka vanyamandi vari kutogara vakaita sembeva nekuti hapana nzvimbo yakafaranuka.
Nzvimbo dzose dzatinoshandisa dzakatarauka. Mukatarisa angava makoreji atachinyasa kushandisa kuti matraining institutions, inzvimbo dzakatarauka, inzvimbo dzine pokuti vanhu vanotambira, vanhu vanosera magrounds okuti kana vanenge vaida kumanya vaya vajaira kupractice vanokwana vose vachitenderera vachiita zvavanoda. Saka zvinotaurwa navanhu izvi kungotauravo vanhu vanenge vane chinangwa chezvinhu zvinenge zvisingaiti. Asi ndingataura inini kuti ayo hachisi chokwadi.
Pane dzidziso yakakwana here nezvechirwere ichi vanyamandi?
Tiri kutaura nezvecovid-19 chirwere chitsva. Pane vamwe vanenge vasingatotendi kuti vari kurwara nacho kusvika vazonzi aiwa iwo uri positive. Saka sechinhu chitsva vanhu vanofanira kuchitambira vozivazve kuti isusu tinofanira kuzvichengetedza kuti tisarwara, tinofanira kuzvichengetedza kuti tisatapurirana. Vamwe havazvitozvizivi ndo zvinofanira kuita.
Mukuru mubazi rezveutano anoona nezvenharaunda vaVictor Nyamandi vachitaura vari parunare muHarare. DC Alliance inonzi yaendesa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, Zimbabwe Electoral Commission pamwe nevakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Thokozani Kupe kumatare dzimhosva ichida kuti mabai elections ambomiswa zvichitevera kubviswa muparamende kwakaitwa nhengo dzakapinda mudare iri pasi peMDC Alliance. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri waMuzvare Kupe, vanove zvakare mutevedzeri wemutauriri weMDCT inotungamirirwa naMuzvare Kupe, vakalipani Pugeni, vaudza vatori venhau pamusangano waitirwa pamuzinda webato iri paMorgan Tsvangirai House kuti chikwata cheMDC Alliance inotungamirirwa navaNelson Chamisa chavaendesa kumatare pamwe nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission chichida kuti sarudzo dzekutsvaga vachatsira nhengo dzeparamende 13 dzakabviswa muparamende nechikwata chavo dzisaitwe. Mashoko avapugeni atsinhirwa nenhengo yekomiti inoona nezvekuburiswa kwemashoko muMDCT vachapiwa mashakada.
Tanzwa magweta edu achiti izvo MDC Alliance yaendesa kumatare nyaya vachida kuti vamise maby-elections kuti asaitwa. Isusu tinofunga kuti maby-elections anofanira kuitwa sezvazvakanyorwa pamutemo. Mareasons ava ndingazivi kuti ndechii avaitira kuti vamise maby-elections, asi constitution inoti panofanira kuitwa maby-elections kana panguva nevacancy.
Asi munyoro anoona nezvinoitika muhofisi yemutungamiriri weMDC Alliance vaJameson Timber varamba mashoko aya kunyange hazvo vati mabuy elections haafanirwe kuitwa kudzamara nyaya dzavakakwidza kumatare dzapera. VaTimber vati MDC Alliance yakaenda kumatare ichiti chikwata chamuzvare Kupe hachina kodzero dzekudzinga nhengo dzakasarudzwa kuva muparamende dzichishandisa zita reMDC Alliance.
Hapana chokwadi pane zviri kutaurwa nevaruma. Chakaitika ndechekuti tine vamunzora vasiri nhengo yebato redu vakaenda kuparamende vachisenza nevanhu vezano kwakurikola maMP edu isusu. wapeza kurukula maendu yedu wakutawara iye mwenye paramenda kuti nga achitawara president kuti nga achito pasika kuti paisikwe by election paisikwe mwenye mwenye pano sika isu sitikenda kumatare kutai waka tulua kuchallenge mabisiru waka itwa mwenye sika mwenye kana challenge yake sata ya itwa mwenye mira zi by election taka endo kudari tuweta challenge yedu zonzi isusu toka katiri romu ahi wawo tutu kila kulani tuenda tuenda election na autobashika.
Atinao kwanza kutawara ni mtawari wa vamunangagwa ba George Charamba pa mwena sachi garo we Zek amai Priscilla Chigumba kutinzgo kuti vatambizgo ere magwaro ni MDC Alliance kana kuti kwete zvichakadai vapuge ni vati vaita msangano nengo ze paramende dzakawanda dzavati dzanga zvidarika makumi matatu uye vati dzimwe nengo ze paramende dzapa zvikonzero zvekuti sei dzatadza kuuya kumusangano wanhasi dzichinzi dzati dzichazouya kune imwe misangano ichatevera chinangwa chemusangano no uyu change chiri chekuzeya mafambisiro avachaita basa reparamende mudare iri mushure memusangano uyu vapuge nevati committee yavo National Standing Committee yaitawo musangano umo mavanoti vabvumirana zuva richaitwa Congress yechimbi chimbi yekutsvaga achatsiva mushaka bva Morgan Tsvangirai zvichitevera mutongo wedare Supreme Court uyo wakati vachamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vave mutungamiri we MDC dare iri rakati warichereredze Congress yakaitwawo namuzvare Kupe nokudaro panofanirwa kuitwa Congress iri pamutemo uye panguva iyi muzvare Kupe ndo vanofano bata chigaro chemutungamiriri webato kudzamara Congress yaitwa sezvo variwo vakasarudzwa semutungamiriri wavatsvangirai paCongress yakaitwa muna 2014 izvinotevera kumbopfuudzirwa mberi kweCongress iyi kwakanga kwaitwa nebato reMDCT nekuda kwechirwere cheCovid-19 mashoko avapugeni atsinirwa zvakare navamashakada.
Tawira na isu kuti extraordinary congress yedu ishatanga musi wa 4 September dosi varinosvika ma delegates musi wa 5 kwaitwa the business of the Congo the extraordinary congress musi wa 6 September vanhu vodzokera kudzimba dzavo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti MDCT inogona kusara yatsemuka nepakati zvichitevera kusawirirana kuri mubato iri. Kuturwa kwakaitwa mutongo uyu nedare kwakakonzera kuti vamwe vakaita sava Douglas Monzora vaElias Mudzuri vaMorgan Komichi pamwe namuzvare Kupe vati vachatevedzera mutongo uyu asi vamwe vari kuti havasi kuzotevedzera zvakaturwa nedare sezvo vachiti vachamisa vakasarudzwa kare semutungamiriri webato paCongress yakaitirwa kugweru gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vatsoropodza vari kuita zvouori munyika pakuwigwa kwevakaitwa gamba renyika vaStanley Nyela pamarinda anoigwa magamba enyika eHeroes Acre.
Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vatsoropodzawo vari kuita zvouori munyika pakuvigwa kwevakaitwa gamba renyika vaStanley Nyela pamarinda anovigwa magamba enyika paHeroes Acre. Vashitaura vari pamarinda anovigirwa magamba muHarare vaMnangagwa vatiwo zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kushinga apo nyika yakatarisana nematambudziko akawanda pari zvino. VaMnangagwa vakurudzirawo runyararo nekubatana munyika vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti nyika ibudirire vakati upfumi hwenyika huchasimukira chete kana vanhu vakashanda nesimba. VaMnangagwa varemekedza vandileya semunhu ane nhoroondo inodadisa kubva munguva yehondo vari kudivi reZipra. VaMnangagwa vati vandileya avo vaiva mumwe wevakuru kuZipra vakadzidzisawo mamwe magamba akaita semukuru wemauto vaPhilip Valerius Vanda. Vandileya avo vakarwa muhondo yerusununguko vari mumwe wevatungamiri kana kuti komanda kudivi reZipra vakafira kubulawayo svondo rapera mushure mekurwara nechirwere chemwoyo. Vasiya vana vatatu nevazukuru vaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave. Yashika nguwe kutitimbo tarisa zaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika ya Amerika va Donald Trump vaita mabiko nemutungamiri we Poland va Andrzej Duda pamuzinda we White House. Va Duda vakatarisa na nesarudzo yakaomarara kumusha kwavo uko vari kuda kudzoserwa pachigaro chemutungamiri wenyika. Munyori mkuru wa United Nations va Antonio Guterres vayambira nasi kuti mamiriro akaita zvinhu pakati pePalestine neIsrael haana kumira zvakanaka zvichitevera danho reIsrael rekuda kutora zvikamo 30 kubva muzana zvenzvimbo dziri muWest Bank. Sangano reAfrican Diaspora Forum iro rinomirira zvizvarwa zvekunze kweSouth Africa rinoti rinotambira nemufaro urongwa wekuda kuvhurwa zvakare kwenzvimbo dzekudyira pamwe nedzekugadzirwa misoro munyika iyi dzakanga dzavharwa munguva ino yeCOVID-19. Asi sangano iri rinoti riri kushushikana nemashoko evamwe vakuru vakuru vehurumende yeSouth Africa ekuti uwandu hwevashandi vekunze hunofanira kudzikiswa. Sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Sibanda vanoti kunyange hazvo mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vakavimbisa kuti mabhizimisi madiki aya achavhurwa havana kutara nguva yekuti anovhurwa riini. Asi vanoti mashoko avara maposa aya anongopa vekunze vanoshanda mumapoka aya tarisiro yekuti vave kudzokera kumabasa kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo. Asi Dr. Sibanda vanoti vave kushushikana nemashoko avanoti akataurwa negurugota rezveupfumi munyika iyi pamwe nevamwe vakuru vakuru muhurumende ekuti uwandu hwezvarwa zvekunze zvinoshanda mumabhizimisi aya hunofanira kuderedzwa. Dr. Sibanda vanotiwo danho iri rinoisa vana veZimbabwe vakawanda parumana nzombe sezvo vakawanda vavo vachishanda mumapoka aya. Vanotiwo vanotambira nemufaro mutongo wedare repamusoro weSouth Africa wekuti hurumende inofanirwa kupawo rubatsiro rweCOVID-19 kuzvarwa zvekune dzimwe nyika zviri munyika iyi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr. Sibanda.
Zvakataurwa navapresident kuti takusvika panguva yekuti pavhurwe nzvimbo dzekudyira nemahair salon chokwadi chakazvitambira nemufaro mukuru chaizvo, asi mufaro wedu hauzouya watingati wakanaka chaizvo nenyaya yekuti takanzwa Minister of Finance nevamwe zvakare vari muhurumende vachiti panozvovhurwa iko zvino vanhu vese vaya vaishanda mumarestaurant sezvo vanobva kunze especially vekuZimbabwe varo vakawanda vachadzingwa. Takuda kuti tione kuti panodziiswa nhamba yevanhu vanoshanda mumarestaurant kuitira kuti iko zvino vari kufunga kuti pagumi pane vanhu 8 vanobva kunze in particular Zimbabwe. Saka vanoda kuti varivese izvozvo kuitira kuti vanobva Zimbabwe vaite 2 out of 10 instead of 8 out of 10. Saka izvi tiri kuona kuti zvichatonetsa chaizvo nenyaya yekuti zvichakonzera kuti vanhu vangosungwa zvisina musoro munzira nekuti kuti vashande mumarestaurant haizi nyaya yekuti here muno zvaro zvemunhu hazvisi kupiwa opportunity yekuti zvishande mumarestaurant. Asi zviri kupiwa zvahadi mabasa iwawo kana kuti havashandi zvinofadza vene vemabhizinesi zvinokonzera kuti vapedzisire kutora vanhu vanobva kunze.
Saka vakataura here kuti izvi zvichaitwa riini?
Havana zvavo kutaura kuti zvichaitika riini. Vakati nekufamba kwenguva vachatanga vagadzirisa nyaya yekuti zvichafamba sei. Asi ichokwadi kuti pari zvino vanhu vabatwa nechirwere cheCovid vanyanyowandisa uye nevari kushaya vanyanyowandisa chaizvo, asi vanhu vemumarestaurant nemasiti nanga achitaura havasati avhurwa uye nevanogadzira mabvudzi emasaluni havasati avhura. Saka tiri kutoona kuti zvinogona kungoitika kuti pamwe zvisaenderera mberi zvivhugwe nekuti panguva yatiriko zvino zvatoti omei nekuti nhasi chaiye tatodarika 100,000 yevanhu vakurwara nechirwere cheCovid.
Tinozwa kuti pane mutongo wakapiwa nedare repamusoro pamusoro pekunyimwa rubatsiro rweCovid-19 kwanga uchitwa zvishara zvekunze kwenyika. Mungatudza pamusoro penyaya iyi.
Svondo rapera kwakaendwa kuhigh court nenyaya yekuti vanhu vakatizira muno muSouth Africa vanonzi asylum seekers havana kupuwa kana kuti havana kunyorwa kuti vachapiwawo rubatsiro rwemaSRD pamwe chete nevanhu vemaspecial permits vanova vanhu vabva kuZimbabwe, Angola neLesotho. Saka pavakaenda kumatare, matare akasvika kuti hazvisi pamutemo, hazvifambirani nebumbiro remutemo wenyika kuti vanhu vava vanyimwe zvinorubatsiro rwehurumende nokuti vanhu vanozivikanwa kuti vari munyika uye vanoda kubatsirwa nenyika. Saka matare akapa minister vari in charge nezvesasa social development mazuva mashanu kuti vanotarisa kuti mari inodikanwa kuti kubatsirwe vanhu ava imari uye vanhu vanofanira kuti vapiwewo rubatsiro rwacho. Kana vasangana nematambudziko vave nenzira yekuti vakumbire kubatsirwa itarisiwe zvakare nyaya dzacho. Saka pari zvino tinonoziva kuti vanhu vaya vanonzi maasylum seekers vakatiza vasati vapiwa marefugee status nemaspecial permits vakufanirwa kuti vapiwewo chirubatsiro rwemaSRD.
Saka imi sesangano reAfrican Diaspora Forum makatambira sei mutongo iwo wakapiwa nedare uyu?
Takagamuchira nyaya iyi nerufaro rukuru chaizvo nekuti tanga tagara tichitaura kuti aiwa hazvifambidzani nebumbiro remutemo uye nemutemo unova mutemo wakushanda muno muSouth Africa weUnited Nations unofambirana nekodzero dzevanhu vanonzi maasylum seekers nemarefugees nekuti vese vanofanirwa kuti vabatsirwe nehurumende. Saka zvanga zviri zvinhu zvinototinetsa uye tanga tichitotaudzana nehurumende kuti inofanira kuti izvigadzirise. Saka Scalabrin payakazvitora ichizvoendesa kuhighcourt takabva tatenderera tikafara chaizvo kuti izvi ndizvo zvinofanirwa kuitika. Hatifaniri kuti tishande nenyaya dzokuti pane vanhu vasingafariri vanhu vanobva kunze chero vanhu vacho vari munyika zviri pamutemo. Uye tanga tagara tichikudzidzira kuti hurumende dei ichibatsira vanhu vese vamunyika yeSouth Africa nenguva ino yechirwere cheCovid nekuti kusabatsira vanhu ivavo chero vasiri munyika zviri pamutemo zvinova kuti vanhu ivavo ndivo vachava aweak point yekuti vanhu varware nekuti ivo paunoti vanhu vasingavagare mudzimba ivo vachabuda uroora kusvagira kudya. Pakubuda ikoko vachabatwa nechirwere uye vachachifambisawo vachipa vamwe.
Avo vanga vari sachigaro weAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimuzi Sibanda vachitaura vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira veruzhinji kuti varambe vachiremekedza mitemo yakaiswa nesangano reWorld Health Organization pamwe chete nechirongwa chenational lockdown icho chiri kukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kuitira kuti chirwere cheCovid-19 chisapararire munyika. Izvi zviri kuitika panguva iyo uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika hwadarika mazana mashanu uyezve pave nevanhu vatanhatu vafa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Tinotenda Simemeza vaudza Michael Wewe Studio 7 kuti hurumende inofanira kutanga chirongwa chekuongorora munhu wese kuitira kuti pave neruzivo rwechokwadi pamusoro pechirwere ichi.
Isusu tiri kuti manumbers edu ari kuita achiwedzera uyezve ari kuonekwa kunze ari kuspreada in the community as well as nevanhu vari kudzoka munyika. Saka isusu sana mazvikokota tinokurudzira ruzhinji rwenyika rirambe richititeerera uyezve richipractisa social distancing uyezve kupfeka mamask negood hygiene, strict hygiene mudzimba uyezve kwavanoshandira. Izvi zvinova zvinobetsera kuti chirwere chisanyanye kupararira maningi.
Mabata nyaya yecommunity based spreading tiri kuona kuti nhamba yevanhu vari kuspreada utachiwana muvanhu kana tikati nechirungu musociety iri kukwira. Sezvizvarwa zveZimbabwe tinofanira kuzvitambira sei izvezvi izvi?
Tinofanira kutanga taaccepta kuti zveshuwa chirwere ichi ichokwadi chiriko because tine vamwe vari kufunga kuti maybe ndezvekudzimwe nyika kana kuti zvinobata vamwe vanhu vasiri isusu. Chirwere ichi chinokwanisa kubata ani naani zvake uyezve tinofanira kuramba tichipractisa maprinciples edu ekuti tisawane utachiona tichipractisa social distancing tichigeza maoko. Wakaona wadevelopa masymptoms wofonera ana mazvikokota kuti uudzwe kuti chii chiri kuitika kana kuti uudzwe kwekunotesta
kana namba iyaya 2019
2019.
Sezo tukona kuti number yevanhu iri kuenda mberi chikwira yadarika 500. Pa time tarisa nzira yai allocate ma resources emunyika. Kazhinji taiona kuti vanhu vazhinji vaitestwa vanga vanhu vanga vachibva kunyika dzakasiyana siyana vari muma quarantine centers. Nemaondere mungati yave nguva yekuti tichinje strategy yoyo here tichange kutesta vanhu vari musociety vatori vagara vatori munyika.
I think ideally zvatiri kufanira kutoita ndezvekutoti tinofanira kuita open testing kuti munhu wese anofanira achitokwanisa kutestwa. Takatarisa zviri kuitwa nzeve munyika kuti vanhu vanongosvika kuma testing center munhu otestwa oziva kuti amire papi. Saka ndo kwatiri kufanira tichitozosvika ikoko. But pane zvino tinoti maresources zedu asati akufanira ndosaka tiri kuita particular focus nemamwe maareas rather than doing the whole community. But tinofanira takasvika ikoko kudhara inge ndo kwatiri kufanira kusvika.
Avo vanga vari Dr. Tinotenda Simemeza vachitaura vari parunare muHarare na Mike Hove weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatino kupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Murisei vatori venhau dzedu kusanganisira nemitete mavhe notipawo news dzose zuva nezuva. Zita rangu ndinoitwa Morris Muhlanga, ndiri kuno kusouth Africa muPort Elizabeth. Aiwa ikutanga ndinoti chirwere chekorona chashungurudza pasi rose. Pasi rose vanhu vari kuchema muSouth Africa muno. Chirwere chashungurudza kwazvo chirwere ichi. Nekuti now ma cases ava muSouth Africa ava more than 51,000. Taura kuti zvakutoda kuti Mwari vapindire. Uye munzvimbo dzatinogara isu vamwe vatikusangana nemaproblema amwe, vamwe vari kubatswa kumabasa kwatinenge tiri, vachitobatwa vachitestwa vachibatwa. Muchitoona kuti zveshuwa mumwe wedu oenda here vatobatwa korona ipapo. Saka iyi zvinhu zviri kutoramba zvichienderera mberi. Zvinotodawo Mwari mukati kuti vapindire. Zvinotoda Mwari kuti vapindire vachiisa masimba avo. Nekuti iyi chirwere chashungurudza pasi rose, chashungurudza chirwere ichi chanetsa. Saka iyi zvinhu zvinorwadza kwazvo, vamwe vachipera kufa, vamwe vachirapo vachipona. Asi tinoti Mwari dei vaipindira, vairamba vakapindira. Vangorambawo vakatarisa vakaisa masimba avo kuti vanhu vasafa, vangorwara vachingopona. Ndinoti ndatenda hangu ndonyaya ndingada zvangu kutaura. Ndokwazisa vose vari kumba kwandinogara, kwana zvamuchiya vose vanga vachindinzwawo. Ndinoti aiwa inini tichakachengetwa naMwari kwatiri kuno. Ndatenda hangu.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tirikutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana mashanu nemakumi maviri nevashanu kana kuti 525. Kunetsana kuramba kuchienderera mberi mubato reMDC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoviga vaStanley Nyela vachivarumbidza segamba raive nezvido zvakarwirwa hondo yerusununguko. Tava, tashuka kumagumo, echirongwa chedu cha nasi. Anoko neka ene mfaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilugandaba. Ola mkela emsakazweni we Studio 7. Olesithathu mhlaka 24 Nhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Inani lasebetholakale bele gcikwane le coronavirus eZimbabwe selikhuphuke laya kwabangamakhulu edlula amahlanu 525 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezisithiya kalolunye 9.3 million.
Asikhangeleni sibone njoba sigolomba basengcenye sizadinga imkhonto lezinduku thina hathi siza kumala abantu siye ebantwini njengoba inhlanzi iphila lamanzi thina sesiya kuma structures sesiye ebantwini.
Abe MDCT babika ukuba abe MDC Alliance sebekhweze emthethwandaba we High Court udaba lokumisa ucuthwa kokhetho lwama by elections kodwa abe MDC Alliance bayakulandula ukuthi benze njalo.
Sikela mhla 19 bethole i-report ukuthi amanzi lawo ayele problem ayenuka amasuwa. Kusukela lapho kuzobuye namhlanje impendulo asikayitholi kubo. Bona lokho bekucathe behambe besethengisa abantu izingadi, besethengisa abantu imithombo. Yayivele ikhona nini lanini. Yathi nalokho akusiphathi.
Uhulumende usethembise izigidi ezedlula eziyisikhombisa zamadola 7.4 million dollars yokuphathisa kunhlelo zokutholisa idolobho lakobulawayo amanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abogatsha lwezempila kahle babika ukuba basacubungula ukuthi abantu abathathu abafunyenwe bele coronavirus phakathi kwabalithumi lantathu i-13 abatholakale belalo. Ngokuchona kwelanga langolwesibili bengabe beyithelelwe ngapi sibili. Abalichumi balaba bantu ngabagcinwe endaweni ezijeneyo zelizwe kuma isolation centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Lokhu sokukhuphula inani lasebetholakale bele COVID-19 elizweni baba ngamakhulu edlula amahlanu 525. Abasinde kulesi sifo lokhu bengamachumi edlula ayisithupha 64. Asebebulewe yiso labo lokhu beyisithupha. Asebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisithupha 63,782. Emhlabeni jikelele abale coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisithiyagalolunye 9,393,450. Kuthi asebebulewe leli gcikwane sebezinkulungwane phose amakhulu amahlanu 480,579. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi phose ezinhlanu 5,078,913. Kucho abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni ezwekazi le-Afrika sebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 324,696 labulala inkulungwane ezedlula eziyisithiyagalombili 8,618 kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu lengxenye 154,000 kutsho inhlanganiso ye-African Union.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abebandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe babike ukuba abe-MDC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa sebekhweze umthethwandaba we-High Court udaba lokumisa ukuqutshwa kokhetho lwama-by-elections okuzamele kukhethwe amalunga edale lephalamende amele athathe izikhundla zalabo abaxotshiweyo kuleli dale. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuvezwe yisikhulumeli se-MDCT, uMnumzana Kalipani Pugeni, emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisi nabo eHarvest House eHarare lamhla. UPugeni uthe amagama abamangalelwayo abalisa elikamongameli Emmerson Mnangagwa, ibandla le-MDCT kanye lenhlanganiso ebona ngezokuqhutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ZEC.
Bafake i-court challenge yama-by-elections ukuthi bacela ukuthi kungabi nama-by-elections up until kuqedwe indaba yama-recalls. So sisazoye court ke siyoyi-challenge leyo ndaba leyo ukuthi sikwazi ukuthi senze kwenziwe ama-by-elections lapho aju khona.
Uthethele lithuba uPugeni ukwazisa njalo ukuba bezoqhuba umhlangano we-Extraordinary Congress ngenyanga kaMpandula kuwonalo umnyaka.
Sivumelene ukuthi Extraordinary Congress izoba mhla ka 4 kusiya kumhla ka 6 September, kodwa sizohamba siyekhuluma labaka health basitshele ukuthi ngempela singayenza yini le Extraordinary Congress anti yakwazi kule pandemic le corona. Kodwa if all things equal, yes, izoba le Congress 4 to 6 September 2020.
Kodwa abe MDC Alliance bakulandule lokho. Isikhulumeli saleli bandla u-advocate Fadzai Mahere esithi kungasiqiniso lokho osekukhulunywa ngoba kungekho daba asebethe balukhweza emthethwandaba njengokutsho kwabe-MDCT laba. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa utshele lumsakazo ukuba kuyayangisa okwenziwa ngabe-MDCT.
Asikhangeleni sibone njengoba yasigolomba bathe ngenye sizadinga imkhonto lezinduku thina hatshi siza kumala abantu siye ebantwini njengoba inhlanzi iphila lamanzi iphile emanzini thina sesiya kuma-structures sesiye ebantwini abantu bazaxakulula khona induku loxakuxaka.
Enye ingcwethi kwezombusazwe lokuhlalisana kuhle kwabantu umnumzana Mlindelo Mancitshana uthi akaboni bengakwenza abe-MDC Alliance ukuya emthethwandaba ngoba kungaphezu kwamandla abo.
I-court yiyo esisenza ekufunayo, i-court yiyo esisenza eyakutshela abe-MDCT ukuthi yini eseliphethe intambo zombuso kwakathesi. So abe-MDC Alliance angiboni ukuthi kuyadingeka ukuthi bachithe isikhathi sabo behambisa indaba e-court ukuthi bayetshelwa into esobala vele ukuthi bazakwehlula. Abakukhulumayo akulo oza kulalela.
Abe-MDCT bathi bazimisele ukuyaqondana labe-MDC Alliance emthethwandaba besithi ngoba abakwenzayo kusemthethweni njalo kukusisekelo sabo njengebandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zakoBulawayo lebezithe gwaqa enkundleni ye-City Club zihlaziya udubo lwamanzi osolukuzinga olwethusayo
njengoba isihudo esibangelwe yilawo manzi sesibulele abantu abayisitshiyagalolunye. 9. Iningi labakade besemhlanganweni lo liveze ukukhathazeka okukhulu lisola umanisipala ngokungatshengisi ukuzinikela ukulungisisa udubo lwamanzi angcolileyo atholwa ngozulu osoludale ukulahlekelwa imphefumulo. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Kulabantu abayisitshiyagalolunye 9 asebebulewe yisihudo esiqhamuke kobulawayo ngemva kokunatha amanzi angahlanzekanga kulabangamakhulu endlula ayisikhombisa abalaliswe esibhedlela sempilo abanye begula besezindlini. Iningi labantu lisola umanisipala ukuthi akangathathi amanyathelo aqinileyo okulungisisa lolu dubo lokhe lesi sihudo siqhamuke kuleli dolobho. Isakhamuzi seluveve umnumzana Ndaba Ngoma ongumgcini sihlalo ka ward 15 ngaphansi kwebulawayo progressive residents uthi lokhe belinde ingcazelo kumanisipala.
Ngodubo lwamanzi lakathesi icouncil sifuna ibuye isitshele ukuthi vele okwenzakalayo emanzini abasinika mhlaka 17 May kwakwenzenjani, ngoba kusikela mhlaka 19 bethole iripoti ukuthi amanzi lawo ayele problem ayenuka amasuwa. Kusukela lapho uzobe namhlanje impendulo asikayitholi kubo. Bona lokhu becace kuhambe besethengisa abantu izingadi, besethengisa abantu imithombo yayivele ikhona nini lanini, yathi nalokhu akusiphathi.
Igqwetha lakobulawayo ongene umhlangano walamuhla wodubo lwamanzi unkosikazi Nikiwe Ncube Chabalala uthi le sekuyindaba osokumele ikhangelisiswe hathi ngukhansili kuphela kodwa ngumuntu wonke.
Udubo lwamanzi sekuyindaba esihluphe kakhulu kobulawayo esimele ikhangelisiswe kakhulu, especially izakhamizi, i-civic society, i-local governance, ibulawayo council zinwa le-government. Indaba le isihluphile ngoba nxa sekule mpilo zabantu esezithe zalahleka indaba yamanzi sekuyindaba okumele ikhangelisise kakhulu ngesiqubu, ngoba ukufa kwabantu kungesonto enhle and kuyinto futhi esingathi i-problem ele-solution. Ngakho sekumele sibone ukuthi ku-solution yethu senza njani ukuthi siqondisise indaba le yamanzi.
Omunye wabaqoqe umhlangano wanamhlanje osakhulayo wakobulawayo uMichael Ndiweni uchaza isizathu sawo.
Ye esekuzamayo ukuthi sikhangele abantu abalibuchopho kobulawayo, indlela buchopho zakobulawayo zihlale phansi zicubungule indaba le, kubonakala ukuthi kuyini okungenziwa. Kukhulisa ngalo council lezakhamizi, sibona ngathi sokule mgoqo esikhona, sokulokuphosana ngamatshe sokukhona. Ke ahlanganisa abantu abangani balobuchopho abacabanga abangazama ukuba xazulule lolu daba kulunge siqhekise impilo zabantu. Siyazi ukuthi impilo sezilahlekele ezinye abantu abanye batshonile ke, but ke sicabanga ukuthi ngxenye abantu bengahlala phansi bakhulume ngokuzavala bubelo. Siyazi kulokhu kunzima kakhulu ke emzini wakobulawayo.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zibuye ngobuningi e-City Club ukuzohlanganela labanye emizameni yokudinga indlela zokulungisisa udubo lwamanzi aphuma ezimpompini engcolile njalo enuka okusobala vele ukuthi akalungelanga ukunathwa ngabantu. Abekhansili baqoqe owabo umhlangano ngeviki edlule lapho abathembise khona ukuthi baphakathi kokukhangelisisa lolu daba. Ikhansili ledolobho lakobulawayo ibhekane lodubo lokusilela kwamanzi okwamanje izakhamizi ezinye ziyawathola amanzi kuthi ezinye zingawatholi okwesikhathi eside. Labo abawatholayo ezimpompini sebebathola kanye ngeviki, kuthi labo vele abangawatholiyo ezimpompini ikhansili isibalethela emizini yabo. Umuzi munye ngamunye usabelwa amagabha amahlanu amanzi ngelanga. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Talk lamhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, kodwa likhumbule isihlobo alisozele nelize ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yegcikwane le-coronavirus.
Iziphathamandla ezibona ngezempilakahle eMelika ezigoqela uDokotela Anthony Fauci sezixwayise ukuthi kungaba lokuqonga kwenani labantu abahlaselwa ligcikwane le-COVID-19 eMelika, njalo inani lasebelalisiwe ezibhedlela ngenxa ye-coronavirus liyakhuphuka emadolobheni angamachumi amabili lambili. Ukusabalwa amavoti eMalawi kulandela ukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe olubikwa belukhululekile. Ebezithobelene kungu-Peter Mutharika ongumongameli noLazarus Chakwesa owebandla eliphikisayo.
Isizalwane seZimbabwe esathuthela kwele South Africa unkosazana Sinanzeni Sithole osebanjwe umkhuhlane we-coronavirus ukhuthaza ezinye izizalwane zakibo ukuthi ziqaphele kakhulu ngoba lo mkhuhlane udla amahabulo. UBenedict Nhlapo siphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Unkosikazi Sinanzeni Sithole ongumongikazi esibhedlele sezimeleyo eJohannesburg uthi kusondela kwegciwane le-coronavirus kuye kuqale ngemva kokuba omkhulu wabo kuleso sibhedlela etholakale elale gciwane. Uthi labo-ke njengesebenzi bacabanga ukuthi bayehlolwa kwatholakala ukuthi laye uselalo.
I'm on medication, I'm on antibiotics that I have been changed twice. Ngiyaphuza i-vitamin C, i-vitamin D. There are social workers pulling my hand. Ngiku-isolation endlini.
Uthi-ke lo ngumkhuhlane angafiseli ngitsho lesitha sakhe.
Abanye bathi i-corona ayikho. Bathi mina ngiku-situation yakhona. Umzimba wami ubabuhlungu kwesinye isikhathi ngikhathale le pain ikhanda. Njalo kubuhlungu ngoba ozokuthengela ukudla, ukuthengela ukudla kubeka emnyango. Akangeni endlini akubone ukuthi uzwa njani. You are just on your own. Let's be responsible, guys. Ngiyalithanda lonke, ngilifisela okuhle.
Uma Sithole uthi ukuyahlolwa uma ucabangela ukuthi ulale igciwane yikho ungasindisa impilo yakho.
I'm depressed. I'm sad because angikwazi ukuphuma phandle. And laba bathi iCOVID-19 ayikho, ikhona, iCorona it's there. And njalo I would love to encourage ukuthi ungaba lama symptoms like ukushiselwa, idaria, ikhanda, iflu, hamba uyotesta.
Unkosazana Sithole uthi uhlaselwa yilo mkhuhlane kumtshiye lesifundo esikhulu.
Lami, I'm one of those people abebezile ukuthi akuna corona, i-COVID-19 hayi into yabelungu. Ngiyabona ukuthi abantu bale stigma sokuthi kuthiwa khona i-COVID-19 ngiyabelungu. That's not true.
Isizathu seZimbabwe uMnumzana Dumisani Leya ofundele ukucubungula ngemikhuhlane esegazini uthi likhona legciwane njalo okuzayo kusasekukhulu.
Igciwane le-COVID-19 liyinto ekhona and eliqiniso ebulala abantu. Kukhona abantu abadlulisa amanga ngokuthi kuligciwane elingekho. Igciwane leli likhona kusakukhulu okuzayo, baningi abasazohamba.
Kanti ke unkosazana Sithole uthi zivikele kodwa uphinde uzilungiselele ukuthi lawe ungawuthola lo mkhuhlane.
Ungatesta positive to COVID-19. Tshela ohlala lawo ukuze bakuncedise. Njalo kube le ndlela yokuthi ube isolated. Ngoba mina ezithi ngiyedwa la, ngihlala ngedwa. On isolation, but there are people holding my hand so they check out uzwa njani.
Sebesedlula izinkulungwane ezilikhulu over 100,000 asebehlaselwe coronavirus kwele South Africa. Asebebulewe yilo mkhuhlane sebephezu kwezinkulungwane ezimbili over 2,000. Kumele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Namuhla kuhlelo lwethu esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni sixoxa lomnumzana Vusumuzi Sibanda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Usibanda usitshela ngesimo segcikwane le-coronavirus kwele South Africa osekubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2,000 okulinani eliphezulu kulamazwe wonke awezwekazi le-Africa.
Empeleni isimo lapha e-South Africa asisihlanga. umumo wegciwane lecorona kubonakala ngathi uthanda ukuba mubi kakhulu. Namhlanje sivuke nje ekuseni siku 106,000 abantu asebejonge banomkhuhlane, kanti ngenxa yokuthi kuyagodola ivile ezilolu bekubanda kakhulu, kanti lo mkhuhlane lobathi uthanda amakhaza ngathi kusazoba kubi. Kanti nabo ababhekileyo kwezempilo kususela kungqongqoshe bathi lamaviki amabili esiya kuwa nobungozi kakhulu, ngoba sesingazibona sesisesimeni sakubo Italy noSpain.
Zona izizalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho kwele South Africa ziphila njani? Sizwa kuthiwa sezisenelisa ukuthi lazo zithole uncedo oluvela kuhulumende weSouth Africa. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Izizalwane zeZimbabwe akukabi lula, ngoba lesi simemezelo sokuthi zithole usizo yisimemezelo ebesivele senziwe naphambilini kulabo abangama-refugee nalabo ababele beyisebenzela kodwa besebenzisa amaphemithi, kodwa bekunzima ukuthi bayithole imali yamathezi le siyibiza nge-UIF. Nakhona bekuyikuthi bebesebenza imali okufuneka bayithole ngoba babeyidonselwa ngesikhathi besebenza. Ngokunjalo leso sinemezelo kasikasho lutho nje, asithi shu. So sesibona ukuthi sesenza umahluko ma kuyikuthi laba bantu sebeqala ukuthola leyo mali, ngoba abantu bayabhalisa amagama kodwa bengatholi impendulo, bengatholi imali.
Belokhu bebaningi na abadabuka eZimbabwe asebefuna ukuphindela ekhaya, njengalokhu esike sakubona kusenzakala kunyanga kumbe singathi thina kumalanga amalutshwana edluleyo.
Ngendlela esibuka ngayo amanani ngathi ehlile, laba kade befisa ukuza ngathi ngemva kokuthola imininingwane yokuthi kwenzakalani uma befika ngapha ezinkambeni, ukuthi bafike bagcina abanye kubukeka sengathi bayagula khona lapha emabhoda lapha abagcinwa khona endaweni zokuvalela ukuze basike ukuze babonakale ukuthi abanamkhuhlane, nokuthi ukudla kakutholakali kahle kahle. Kubonakala ingathi izinga labantu elithanda ukuhamba selilathi ukwehla kancane, kanti njalo njengoba iSouth Africa nayo isiku level 3 abantu sebeke bazame bayiphilaphilise ngokuthi benze lokhu nalokhuya, kungakho inani labantu elisafuna ukuphindela eZimbabwe selincane kakhulu.
Akula mizamo eyenziwayo na ukuhlola abasukayo khona ngapho besiya eZimbabwe bengakasuki, njengoba sibona inani labo eliphezulu kakhulu nxa lifika eZimbabwe litholakala lilegcikwane leli hele coronavirus?
Empeleni singathi abantu laba basukayo akukho okuke kwenziwe mhlawumbe ukuthi babheke ukuthi bangabe benayo na imikhuhlane, kodwa endaweni abahlala kuzo kujwayelwe ukuthi kube ne-screening kubonakala ukuthi laba bantu abanamkhuhlane. Kanti akukabi khona futhi ngokusemthethweni ukukhulumisana phakathi kwahulumeni weZimbabwe noweSouth Africa, mhlawumbe oweZimbabwe kumbe okwamanye amazwe esisho ukuthi cha abantu abasuka ngapha basuka sibafika ngapha benomkhuhlane. Yinto nje esiyifunda kumaphephandaba, kodwa akukabi khona ukukhulumisana ngempela ukuthi cha leso yisisimo okungenza ukuthi mhlawumbe labo bantu baze bahlolwe. Kungakho sithi asazi ukuthi okwenza bengakhulumi bangakusho lokho labo hulumeni kuyikuthi mhlawumbe kuneqiniso kulento abayikhulumayo kumba kunaqiniso, asazi kahle hle lapho.
Umnomzana Vusi Moses Banda, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, la ku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, la ku 4930 6040, la ku 15460 kHz ku short wave.
Kwezemidlalo, umqondisi weqembu lomdlalo owe-taekwondo ele-Panthers Taekwondo Club uVusumuzi Ncube uthi umkhuhlane we-coronavirus usuphazamise kakhulu inhlelo zabo zalonyaka. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphala lo daba ngokugcweleyo.
Ncube uthi kuza kuba nzima ukuba ilizwe leZimbabwe lihambise abadlali kumncintiswano engaba khona lo nyaka ngoba inhlelo zabo zihle zamiswa sekuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19.
I-COVID le isiphelele man ngoba ungacabanga ama-plans ebesiwayenzile for 2020 and ucabange lesikhathi isidrege kakhulu. Thina ePanthers Taekwondo Academy every 6 months siyenza i-get-together. Besiplane i-tournament ngo-June and akusayenzakalanga khona lokhu. Kusilama region 5 games aseLesotho ngoNovember futhi so lakho kuyayilahla.
Iqembu lePanthers zalile ngatsha ezilishumi lantathu edolobheni lakoBulawayo njalo uncube uthi bekumele bayesungula iqembu elitsha edolobheni lasezishabane ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho. Ensukwini ezedlule ugatsha olulawula ukuqhutshwa kwezemidlalo kweleZimbabwe olwe-Sport and Recreation Commission luthule uluhlu lwemidlalo esivunyelwa ukuba ingadlalwa kodwa umdlalo weTaekwondo awukho kulolo luhlu ngoba wona kuthiwa abadlali bathintana kakhulu. Uncube uthi aluba be-SRC bengabavumela ukuba bazilolonge nje kuphela.
Nani kumbe at least kuyavunyelwa ukuthi bengasinika ama-community halls amakhulu ngendaba ze-social distancing kumbe sivunyelwe ukutraina ku-open space phandle ngale ngoba ungacabanga ukuthi noma singavula kathi anytime soon indaba yamamaski lama-social distance kithi kumashalatsi ingasikhawada. So kulobu nzima.
Iqembu le-Panthers Taekwondo Academy liqeqesha abadlali kusukela kwabaleminyaka yesithupha. Minyaka yonke leli qembu liba lomncintiswano ogoqela abadlali abaphuma kumaqembu alo asedolobheni lakoBulawayo. Liphinde njalo libe lomncintiswano ongenwa ngamaqembu aphuma kumagumbi amane elizwe leZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanje.
Sobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inani lasebetholakale belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe selikhuphuke laya kwabangamakhulu edlula amahlanu 525. Abe-MDCT bathi abe-MDC Alliance sebekhweze emthethwandaba we-High Court udaba lokumisa ukuqutshwa kokhetho lwama-by-elections. Uhulumende usethembise izigidi ezedlula eziyisikhombisa zamadola 7.4 million eyokuphathisa kwenhlelo zokutholisa idolobho lakoBulawayo amanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-half past 7 ntambama. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.